Wanungu nyawu zawani kubitiniwa wapani makwere 42 Zimbabwe ya kasi nunguka asu wanungu rota sifunke ndoro wanotonga Zimbabwe nyaye kutuwa garawari wanu wajiniri 400 years haidu msuru mao zekare ukama ulipaka di South Africa ni Zimbabwe waumbo fa waka patanu kwa nema British wajiniri la hiyo South Africa yashi nukujiniri la Zimbabwe nduwa wajiniri weku pedese sakakana wakuku wali South Africa inga baterele paninya ya Zimbabwe wale wakukonze nama sanction nizumezi zirongwaze upfumisa wakati temera ku vashungu vati zvichati paradza vatoona ukama hwedu nesouth africa huri kusimba
muunga pamuenzaniso
tese tese pari kutaura South Africa iri kutaura ichisapota Zimbabwe musi uno pave nemasanctions esadak South Africa ndeye sadak saka acho inge iri pamberi kana kuunited nations zvichitaura nyaya dzese dzemasanctions ndo nyaya dzakonzera kuti pave nekuti vanhu vemuzimbabwe vaende kusouth africa vachinotsvaga mabasa zvekare tiriichaudzwa vakabvirisa mureza kumabritish pakuti zimbabwe ichivepo ichive nyika vachimwana mudiki 42 years ago. Zvinotipachena kuti vanoziva kuti Zimbabwe nyika yakasununguka ndando vakadzikisa mureza saka havana kodzero yekunge vachinyaudzwa nenyaya yekuti vapinde nenyaya dzemuzimbabwe vakatodaro vari kurasika
asika hurumende nebato rezanup f vanga vachiti pavanotsvaga rutsigiro voti chakakosha kudyidzana nenyika dzose idzi yavari kuti reengagement hazvizokanganisiri donzo rebato izvi
isusu tinoda kuti tifambidzane hatidi nyika yatinoti imhangi yedu toda kuti nyika dzese dzive shamwari dzedu asi chinonetsa mabritish ndevekuti zvitadzo zvavo kuzimbabwe zvinorema zvavakaita vakatitonga havasati vambotipa mareparations vakatikonzeresa hombi yaian smith yakauraya vanhu vedu havasati vambotaura nezvazvo kuti vamboti vanhuvana ian smith vaifanira kunge vakatongwa nedare rinenge riri kunarenburg revanhu rekukodzera hondo zvakawanda zvitadzo zvedu nebritain tikazviisa patafura kuti vatipeivhiri mareparations kana kuti vabvume kuti ndo vakakonzeresa varungu vangu vari muno kuti vaponde vanhu vedu vanosvika kuma100,000 mazuva ehondo tikazviisa zvedu zvinotoraudza kupfuura zvavari kutaura izvozvi izvi
ko panyaya yavasikala iri kusimudzwa iyi vamutsvangwa munoti kudii
zvevari kutaura zvanavasikala tiri kuita mutemo wedu wenyika ivo vane vavo vanhu vakaisa mujeri wekuirish republican army vavaiti materorist uyo vakatenga achitokonzera kuti kuite mhirizhonga munyika ngavambosiyiwo mitemo yemiri yemuzimbabwe nematera edu aite basa ravo nekodzero yeconstitution yedu angavarigivarota vachifunga kuti vari kutonga zvimbabwe zvakare pane nyika dzakawanda pasi rino vadii kuenda ikoko kana vachifunga kuti ndo mwari wepasi pano mabritish vanofunga kuti ndo mwari wezimbabwe ndo nhamo yavo chaiyo chaiyo
asi kamuri kutaura nyaya yekuti pahondo zvichida vaifanira kuripa vamwe vanopikisa kaambasada vanoti ko zimbabwe haina kugadzirisa wani dambudziko rakaita seguground inogotarisira sei kuti britain itange yagadzirisa
svondo rakapera chairo kaive nedare guru nenyaya yeguground tiri kunhabvirizana inyaya yavana vemuzimbabwe hapana nyika yasina kumboitawo mhiri kusapesana ivo vakanzwa nemascots vakarwa nemairish america yakaita civil war isu hatina kuzombosvika ikoko nenyaya yeguground takagona kunhabvirizana tikaita yoitakoti ngavaisiyei nyaya yavanhu vemuzimbabwe asi nyaya yavo ivano dzavo dzavakaitirana ikoko ugane nekunetsana kwavo nemascots nemairish takambopindira